Zimbabwe yakabuda mukomonwa. Makomba taita zvinakanyora tsamba yakaitiswa navamugadi kwamuri seatatu venhau yakasainwa naprofesa Jonathan Moyo vanga vari minista wanguvanguva iyoyo ndadhiktetirwa navamugadi kuti taakubuda mukomonwa tisi takatora decision iyoyo ndochekutanga ende vazhinji vakanganwa nyaya yenyu. Chechipiri ndechekuti panoita Second Republic mabritish ndiwo anova patiri otuma minista wavo voti zvakadii kuti tichitanga kutaurirana kuti mudi murege kuranga kwamakaita panguva yavamugabe kubuda mubva mabuda mucommonwealth kuitira kuti mudzokere mucommonwealth. Anditi nobva tazeya pfungwa iyoyo tikati kamuti tingofi nepolisi yedu yeengagement and reengagement aid is not a bad idea. Ndo patakanotanga kudondana mupfungwa nemabritish obva nyaya yeshi yecommonwealth.
Ko vari kuti Zimbabwe inenge isati yanyatsozadzikisa zvinodiwa kuti inge iri nhengo yecommonwealth vachitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu zvesarudzo idzi nezvimwe.
Iyoyi vhiyu yekwatini vhiyu ine basa ndeyecommonwealth as an organization haingava yaanangana because hatisida kuita rejoin matora anangana tiuda kupinda mucommonwealth. So vanhu vane verdict inoino which matter to us must find missions ecommonwealth nemamembers ecommonwealth zvana mutoriro havo vanotaura zvavanotaura ndizvo zvavo izvi hazvingave zvinganyaya kutinetsa because tinongovabvunza kuti munei nazvo pahuku yemweni